tingati tisiri Zimbabwe Electoral Commission maprize ye voters irevari kutaura vacho rehardcopy zvirimo mustatutary instrument 145 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwe nemunhu kana achida voters commission. Saka mari idzodzo kana riri hardcopy $1 per page, asi kana iri electronic copy $200 for any role. Ndo inotaura kuti kana voters ichidiwa nemunhu riri hardcopy anofanira kubhadhara mari inosvika iyo $1 per page kana equivalent ye yebengrit. Nyawa wakatoapply vanotodai kumakanzuri nekupi wakatobhadhara vanoda mahardcopy nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madhande mutambi kana makombiyuta. Nokudaro iri electronic riripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiona rinonzi electronic copy. Rinova commission ari kupedza kugadzira izvozvo kuti vanenge vakaapply vachida iroro commission igone kuvapa access vakwanise kuri analyza nekurisecha payati kuti private portal. Uye kunika shauri secommission tovamba kusitogram temeno kuti mutemeno unotitungamira.
Chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku187,000 pavoters roll vamangwana?
Zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million ane mazita anodarika 5.8 million. Remember kuti voters roll redu rine mazita masini navanhu zuva rakazvagwa, adresi yepaanogara, jenda yake, zvinhu zvose izvozvo zviri muvoters roll. Saka mapeji anoda kuti ane 5.8 million entries. Zvinoreva kuti imwe nemwe peji yanga ichidiwa nevanhu vayemishimambe iri kusvika kumari iyoyo yamataura. Mukatira sevo vanodawo mawadhi mamwe ma$200 vamwewo ma$20 madawo maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji anenge muchida kana ari mahardcopy.
Tiri kunzwawo iro sangano reelection resource center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa ZEC kukoti pamusoro pegwaro iro rerevavhoti nemitengo. Munotora sei danho iroro?
Tatingazvisa uri zvinde kuti kana pane dambudziko maererano nemitemo yatinainyika izvozvo ikodzero yavo nokuti zvirimo mumbiri womutemo. Isecommission tichamira kuti tinzwe kuti mataro edzimhosva anoti kudii pamusoro penyu yacho, asi isecommission basa redu kuteredzera mutemo semabudiro awakadii awakaita.